vanotumivava vanova vagari vemuHarare peDare pamberi pamuzvare ndemumapiye ndopavamira nhasi vachipiwa mutongo wavo webheu vanga vagarawo nenguva yakareba vasina kupirwa ivowo nezvemapiye vazopa mutongo webheu nhasi vakati gumi ava vabhadhara mari yebheu ino $100 RTGS pamunhu uyezve vamhanare kumapurisa kamwe pasvondo nemusi wechishanu woga woga uye varamba vachigara pamba pavakaka maadresi avo nekusapindira kana kutaudzana nemastate witness kusvika munyaya yavo yapera.
Tinoona kuti vanga vaine mumwe wavo akanga vakasungwa naye akazoshaya, pane zvataurwa here neDare pamusoro penyaya iyo?
Yanga iri nguva inorwadza chose kuona vakomana ava vari pamberi peDare 10 wavo mumwe wavo wechi11 asipo. Zvinhu zvarwadza zvikuru muDare manga makazara ende taona vanhu vangabatikidza nazvikuru vemhuri dzevanhu vanga varimo vachiziva kuti even iye vakomana ivavo vaingoonawo nekumeso kwavo kuti vanhurushushikana kuti vafara vega vega. Mumwe wavo Hilton Tamangira anga asipo sezvamunoziva kuti akashaya ari mumaoko ekuprison. Magweta edu ezimbabwef nerait vakomana Marufu Mandevere nakudzaekadzere watura nyaya iyi kuzivisa mutongi kuti mukomana wechi11 akashaya. Uyewozve westate wakamirirwa naSebastian Tivira washedzawo vakuru vekuzimbabwe prison and correctional services wapa humbo womudare wakamupa confirmation yekuti hongu wakashaya kuprison. Zvinhu zvarwadza. Magweta azoenda mberi zvakare achichema temawo kuti avatena ava even panga pasati wasika nyaya yekupiwa bheu vanga vatochema chema kuti tirikukumbira kuti vatoreleaswe vatobudiswe vatotsvetswe pari zvino kuti vaende kuchipatara chemaprivate doctor kana maprivate hospital nokuti vakazvindikitwa vakarohwawo sekurohwa kwakaitwa Hilton paakasungwa nemapurisa. Mutongi weDare akumbirwa zvakare nemagweta aya kuti pari kukumbirwawo kuti paitwe independent kana kuti ongororo yakazvimirira yega independent assessment ndiyo kuti independent pathologist atarise mutumbi waHilton Tamangira aite nonzi muchirungu ndiye postmortem zviri independent kwete kuti zviitwe nehurumende. Saka wamamagistrate mapiye muzvare vati vachapa mutongo wavo mangwana chipiri nenguva dza8:30 makuseni kuti zvoitwa here kaunti kuita sindechikumbiro chakumbirwa nemagweta. Magweta anyinyita zvikuru kuti haana faith mune mastate institutions nemastate apparatus kuti vaite postmortem iyi ndozvavakumbira.